kinda mu mwerezi ikinema kore mashoma zvinenge zvisina kumira mufebruary unenge uchida kupedzisa zvinenge zvichifanira kunge zvichipedzisa specially chikoro unongofanira kunge uchipedzisa chikoro because ukapinda mumwerezi usina chikoro ka zvinozokuremera kuti ukwanise kuzodzokera kuchikoro kwacho and maproblems aunozofesa into that marriage anenge asina kunyora mushe bcause inness for me kuexperience akwandakaita life yachoka iri hazadi because there was fighty and chikafu ndanga ndichawani chakakwana bcause munhu anga asingatengi ange takawana mari aibva and ndikati ndivaitiwo something kana kuti ndicheka business aisada ndishande somewhere aisada because ainge tingogara pamba saka life iyoyo inenge isina kumira mushe bcause unongoda kuti udyewo uchengete mwana uzviriritwo uzvichekedzewo but unenge zvichikuremera nekuti unenge une umwe munhu anenge achikuriudza kuti haukwanise kuzvi wotogara pasi kusvika ndakuitiwa futi munhu iye anenge asingakwanisi kugadzirike kuitira zvinhu zvaunenge uchida iyeo
saka musha wako pawakaparara vabereki vako vakanzwa sei uyezve vari kuti chii pari zvino
pawakaparara vakatoparara ndavaudza kuti hazvina kundimirira musha saka ndoti asepti kuti ndikwanise kudzoka kumba so but ndikaramba ndiriko vaiona kuti zvanisina kumira musha bcause ndaingogara ndichirowa saka had to come back kumba ndivo vakatongiti ha kuti urambe uchigara ikokoka its like tiikuisasa saka its better kuti udzoke kumba ugara hako kumba and then ndakadzoka kumba ndikagara kumba now I'm at home ndiri right ndisefe handini zvandoda ndikuenda kubasa navo ndakuenda kubasa handini zvandoda kuita inlife saka macheta navo ndini mwana 1 years nowandichengeta wandigara naye kumba kwavabereki